Saka yakatikoshera zvikuru zuva iri nekuti ndonguva yokucherechedza kuti chinoda kuitwa muAfrica kurapa matenda nengozi dzatinadzo, ngozi yekubirwa kwemaelections nokuita mhirizhonga nokumbunyikidzwa kwavanhu, ngozi yeuori kana kuti corruption yanetsa chacha azvizivisa muhurumende zhinji dzomuAfrica, ngozi yokungotaswa zvisina mubhadharo kanyanya taimbova nevatasvi veEurope vatipamba, tikava nevatasvi veAmerica takuenda kuvatasvi veChina. Toda kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika zvisiri zvokumbunyikidzwa kana kudzvinyirirwa, asi kuti zvinhu zviitike izvi pane zvinofanira kugadziriswa.
Ndezvipi izvi zvinoda kugadziriswa? Havachamisa,
tinofanira kuva nemubatanidzwa, tova neone currency, tova neone economy, tova neone Africa, tova neone border, tova neone passport, one residence, tova nekusimba kweAfrica, one armed force kana kuti one military, one police force. Izvi zvinoitika chete tagadzirisa mapango mana kana kuti four pillars. Yokutanga leadership, yechipiri entrepreneurship, yechitatu togadzirisa nyaya dzepartnership kubatana nekutsana kwanaka, chechina togadzirisa nyaya yetransformation. Chokutanga pa leadership tinofanira kugadzirisa strong institutions kwete kungova nema strong men, tinofanira kuva nema big ideas kwete kungova nema big men. Tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti patiri kuita zvose izvi ngativei nema kuvandudzwa kwakanaka kwedemocracy, kwefree and fair elections, kwemaelections asina mhirishonga, vanhu votungamirirwa zvakanaka, macitizens kana kuti vagari maresidents achiremekedzwa, Africa yova neupfumi hunonakidza, tova nevision imwe chete nemuono umwe chete.
Rimwe dingindira regore rino rakanangana nekumisa hondo kana kuti kunyaradza pfuti. Dziri kunyarara here muAfrica umu pfuti izi?
Pfuti hadzisi kunyaradzwa. Chatiri kutoona ndechekuti pfuti dzikuramba dzichipfungaira nekupfuta kunyanya nyanya muAfrica. Mukatarisa makuu akati wandei munharaunda yeAfrica, mukatarisa basa rinoonekwa richimbunyikidza vanhu, pfuti inonge inota simba kudarika maballot kana kuti vote. Vanhu ngave nesimba kudarika uto, uto ngarivere vanhu. Izvozvo toda kuti politics kana kuti matongerwo enyika ndo anofanira kusunda pfuti, ndo anofanira kusunda mauto. The gun must be guided by politics. Politics must be the master, the gun being the servant, instead of the gun being the master and the politics and the people being the servant. Izvozvo zvoda kugadziriswa. Tiri kuona kuti chiri kunyanya kuitika hapasi kusilenzwa kana kunyararidzwa pfuti, pari kusilenzwa vanhu. Vanhu ndo vari kutoitwa silence, the citizens and the people zvinofanira kunyaradzwa. Nepfutiwo yokuti vechidiki havana mukana wavanopuwa muAfrica. Mukatarisa vechidiki vanombunyikidzwa kwese kwese. Saka tiri kuti tichitaura kunyaradzwa kwepfuti haingorisi pfuti chete mumabharaki, ipfutiwo yematambudziko anosanganikwa nevana vemuZimbabwe, pfuti yekushaya chikafu, pfuti yenzara. Vanhu vanogara vachiita madraught muAfrica. Uwo mugotarisa kuti tine 60% yenzvimbo inofanira kunge ichirimwa pasi rose, hatisiri kurima, yakangogara yakangorara. Neupfumi hwatinahwo hwakawanda, saka toda kuti zvigadziriswe zvese izvi kuitira kuti pfuti yenhamo, pfuti yekushaya, pfuti yekungova vanhu marombe vanoshaya ivo vane zvizhinji igadziriswe.
Poitwa sei kuti Africa iimbe nezwi rimwe chete?
Ngatibvisei sevana vemuAfrica usveta simba huripo hwakauya necolonialism, hwakauya nevanosveta simba vaiti ivo muna 1884 vakagara kuBerlin uko kuGermany kupatsanura nhaka yedu. Isu tinofanira kuita inonzi post Berlin conference, gungano guru ratinounganidza vanhu nekuonesana vanhu vemuAfrica kuti maboundary anotibatsira here, kana asingatibatsiri toita sei kuti Africa inge yakabatana.